Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 17, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinokanzura urongwa hwedare reparamende hwekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika kana kuti matenda mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakakwirisisa. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Chikwata chenhabvu cheHerent House chinoita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari rakanzura urongwa hwedare reparamende hwekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakanyanyisa, izvo zvinoratidza kuti paigona kunge paitwa zveuori. Tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guamatanga kumunyori wedare reparamende vaKennedy Chokuda nemusi wechitatu inoratidza kuti mushure mekunge bazi rezvemari ranzwa nezvematenda maviri aya rakatora matanho ekukanzura matenda aya. Makambani akanga apiwa basa rekutengesera paramende makombiyuta ari mutsamba yavaGuamatanga anoti ye Blinat Investment iyo yakanga yanzi iwanise malaptop zana nemakumi manomwe nematatu kana kuti 173 akanga achichajwa pamari inoita aisvika pamari inoita $1,602,755.77 zvichireva kuti laptop imwe chete yaizotengwa neparamende nemutengo unoita $9,264. Kambani ya Mid and Computers and Hardware yakanga yanzi iwanisewo paramende makombiyuta makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 erudzi rwedesktop aikosha mari yekuAmerica inoita $243,052. Izvi zvaireva kuti kombiyuta imwe chete yaizotengwa neparamende nemari inodarika zvishoma zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Bazi rezvemari rakazivisawo kuti makambani maviri aya anofanirwa kubviswa pamakambani anodyidzana nehurumende mukutengeserana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya kana kubazi rezvemari. Takwanisa kubata sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Ya isu tinotofara nekukanzwira kwematenda emhando idzi, but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza ndezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda. If you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts the minister of finance, takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way way beyond the market. Vanovose vanosupplya government vane vachida kungopa, vanoita kudhila negovernment varomuta zvechimbavha. Saka we are not saying it must end there, but further investigations must be done kana pane vanosungwa ndavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori hwemhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department also kusanganisira parliament kwakaisa bishwa ino procurement unit ndeine maofficials anotara unga achiteya, but kana takudhila zvedu nemaissues eaccounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament, saka ndiye anofara unga achizokwanisa kuanswer kwatiri on behalf of inter business. zvakasvika ipapo sei and additional action must be taken against me. Those members of the procurement board nevamwe vose vari involved panyaya iyi.
Imi wose komiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevel redu public accounts committee post budget committee haipiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Chetasvipa ndainosvika paramende yose inhoo. Kuti vana vazoziva kuti akazviita chaindiyana vanongoti paramende sevati munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti public accounts committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC vari parunare kugweru nestudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakaudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Vachitaura pamusangano wakaita vaviri ava kumuzinda weWhite House muWashington DC, vaRamaphosa vanonzi vakaudza vaBiden kuti nekuda kwezvirango izvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mamiriro ezveupfumi munyika asina kunaka zvave kuzara munyika dzakakomberedza zvichitsvaga maforo manyoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
vaRamaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakavafuratira zvirango zviripo ichokwadi asi hazvina kuitirwa munhu wese. Zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF, vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri husina jekerere. Ndochokutanga. Chepiri, dambudziko harisi muzvirango. Dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu karudzo dziri pajekerere uyezve necorruption. Kutadza kutonga kuri kuzanupf ndokuti kuti vana veZimbabwe vakawanda gurusu riende kuSouth Africa. Saka vatadza kuona.
Saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani? Nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho.
Ayo kanhongonya yezvirango kae mukumajoga high school kuAmerica. Nanga nyaya iri kuZANU-PF. Ivo vanoziva kuti ZANU-PF muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno kuri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kuSouth Africa. Saka nanga nyaya yacho ndiemapeni Munangagwa neZANU haisi America kana Britain.
Tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe. Mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo?
Vachaguma vakutaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF. Uyezve ndinofunga inoti kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzakuita tarudzo dzenga tarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF. Saka handifungi kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatitaura nyaya yacho nemazvo asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyebo chinokuzikama nemunhu wese kuti haachisi chokwadi.
Asi tingati tichitarisawo divi reAmerica tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe.
Chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ivo vari kuchema chema neutongi hwoudzvanyiriri hweZANU-PF. Saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare nestudio 7 muHarare. Zvichakadaro, bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUS Department of the Treasury's Office Foreign Assets Control nezuro rakazivisa nezvekutemerwa zvirango kwemutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba. Bazi iri rakazivisawo nezuro wakare nezvekubviswa kwevamwe vanhu gumi nemwe chete pazvirango richiti vanhu ava havasina kudongwa nemazita mugwaro iri vanogona kunge vasisinei nechekuita nezvekutyora kwekodzero dzevanhu kana kuti vanogona kunge vakashaya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amaimoneka Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa muHarare anonzi anyima mvumo yekuungana kusangano reRobert Mugabe Legacy Movement iro ranga richironga nezvemutambo wemimhanzi kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha waHighfield senzira yekurangarira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Gabriel Mugabe. Mumwe wevari kuronga nezvemutambo uyu vaJimi Kunaka vanoti vakatambira mhinduro nezuro Maneru kubva kumukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vachivazivisa kuti havaizokwanisa kuenderera mberi nemhemberero dzavo idzi nhasi asi vachinzi havana kupa zvikonzero. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi vakunaka vanoti nezuro wakare vakabva vanyorera zvakare kumapurisa vachikumbira mvume yekuti vaungane musi wa24 mwedzi uno unowe kupera kwesvondo inouya uye vachiti kukundikana kwavo kuwana mvumo vaizoenda kumataredzi mhosva.
Ichokwadi kuti nemusi wa12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kusouthaton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu. Uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyima imvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti nemoyo yaogara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana muzimbabwe grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidzei?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tsamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplya zvakare kuti mutambo iwoyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitipa zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyu unge uchiitwa chete.
Mungatitaurirawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vamugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vamugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevari kuronga nezvemabiko eRobert Gabriel Mugabe Legacy Gala vaJimi Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano nevatsigiri vavo kuChipinge wekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa mudunhu iri. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yekondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya wewe Studio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanakati nehurukuro namuchinafundo Gadziro Gwekwerere. Vebato reCitizens Coalition for Change avo vari kuronga pari zvino kuti vange vari kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuitirwa muNew York parizvino. Vanoti vachange vari pakuratidzira kuchange kuriko nemusi wemugovera svondo rinouya imomo muNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kutarisirwa kupindwa zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato reZANU PF rinoti richangewo ririko ikoko richitsigira vaMnangagwa nemabasa avari kuita munyika. Asi regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo Gwekwerere.
Aiwa maita yenyu Sister Marvelous, ndichange ndiriko musangano weUNGA paNew York. Nekuti samadzimai tinofanira kumirira kodzero dzedu samadzimai, tinofanira kumirirawo kodzero dzevana, uye sana mai tinomirira even kodzero dzana baba nokuti mushamukadzi. Saka hatitosari pakadai apa tinenge tiripo.
Zvii zvamuchange muri kuita pamusangano uyu?
Pamusangano uyu tinenge tichishambadza kana chatinotipa chirungu kuita advocate for kodzero dzamadzimai emuZimbabwe zvisina kuti vakarerekera kupi kana kuti vabva mubamani. Mudzimai womuZimbabwe tinongoda kuti aremekedzwe. Kune madzimai anombunyikidzwa uye nevana vanombunyikidzwa vatinenge tichifanira kuti tireverere kana kuti tirwire sezvo musha ari mukadzi, saka tinotovamiririra.
Tinoona zvakare kutsiko rinouya kuchange tiine sarudzo kutsvaga mutungamiri mutsva. Pane zvamuri kuita here kuedza kukurudzira madzimai kuti anyore kuvhota? Nokuti tinonzwa kubva kusangano reVEC kuti madzimai mashoma ari kubuda achinonyengesa kuvhota. Vazowanikwa vari musarudzo.
Tiri kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uye vamwe tiri kutovabetserawo nezvikwanisiro zvokuti vakwanisewo kukambeina vachizvishambadzira kuti vakwanise kutorawo zvigaro mukutongwa kweZimbabwe.
Kune muchivabatsira sei?
Kune macampaign materials anodiwa. Tinovatsigira naiwavo. Vamwe vanoda maposters, vamwe vanoda maflyer ekuzvishambadza, vamwe vanoda even zvipfeko zvokuzvishambadza zvakafanana namatisheti namakepesi. Tinovabetsera kuti vange vachikambeina, uye tinovabetserawo vamwe nokuvatsvagira nzvimbo dzavanogona kuti vadzidziswe muZimbabwe imomo panyaya dzeutungamiriri dzatinoti leadership. Nokuti kuti munhu azova mutungamiriri unofanira kunge uchiziva kuti role yako ndeipi semutungamiriri.
Sei tisiri kuona madzimai akawanda ari kubuda kunyoresa kuvhota, uyezve vachitora izvozvo zvigaro zvepamusoro?
Madzimai kazhinji kutya ndoo kunowanetsa, nekuti vamwe vanotya kupiwa mazita okuti haifambi, vari kungofamba. Vamwevo chaivo mudzimba imomo varume havavabvumidzi kuti vaite zvematongerwe enyika. Kwozoti kune vamwe vakamborohwa kana kubatwa chigaro kana kumbunyikidzwa zvokuti zvinenge zvaakutyisa kuti vabude. Kana iwo maresources zvavo madzimai mazhinji haana, haana zvikwanisiro, nokuti kazhinji vana baba ndo vanobata mari dzose mudzimuri kana nomuhurumende. Saka madzimai haana zvikwanisiro.
Vanenge vachitaura kuti vanyatsonzwa mabasa amuri kuita, uyezve vangada kudzidza kubva kwamuri vanokuwana iko?
Vanenge vachida kunzwa mabasa atinoita vanotiwana kunorth america province kutriplec.
Unowanikwa padandemtan
hongu kana patwitter tine yatinoti website pachirungu vanotiwana ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vebato re Citizens Coalition for Change North America kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa chinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Katisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives upenyu wedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandi gere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko pamusoro pekusainwa kwePension and Provident Fund Amendment Bill nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti uchiva mutemo. Ngati nzwe hurukuru yataita navo.
Tatenda kandimi ngangandi chivenenga nhasi muma newspaper akasiyana siyana ma online vana Herald nemamwe akadaro navana Newsday chinganzi Mnangagwa asaina mutemo we Pensions and Provident Fund saka yava act manje. Andi papa yanga iri bill tazvirenga izvozvo kuziva kwanoita ini ndive kutiko mutemo iwoyo unofanira kunge uchibata vanhu vana mapension ari independent because yenasa yakasiyana nemamwe mapension aya nekuti haikontroliwe neitec. Itec inoreva ndiyo yeka inoitazve insurance pension fund commission haibati NASA iyoyo uyezve haibati pension fund yehurumende inobata mapension funds private sector nemaparastatals saka tinofanira kuunderstanda ipapo kutiko zvataurwa izvo ndezve maprivate nemaparastatals
zvakakosha zvakadii zvakaitwa izvi kana kuti zvinobatsira zvakadii vashandi kusainwa kwakaitwa bhiri iri kuti uve mutemo.
Mutemo uyu kana ukaitwa zvakanaka ukasenzeswa zvakanaka zvinobatsira kutiko mari ikasike kuenda kupension fund isanonoka. Ini ndinoziva mamacompanies especially maparastatals ane zvikwereti zvihombe nekuti havasi kuita iya inonzi pachirungu remittance kudzore kuendesa mari yavanenge vadeducta kumapension fund. Vane zvikwereti izvozvo. I believe kana yangu yekubasa kwangu kungangoitawo that problem kwandaimbosenza inini iyo inogona kuitwa nemhosva yekuti kambani inoenge ichidhidhakita mari yamasubscriptions haisi kuunza mari kwavari saka ivo vanoita problem iyoyo. Ndiyo problem inoitika pamacompanies namaparastatals saka tinoimba kuti this time nezvaitwa izvi zvichatifambei sokutaura kwandaita ndati mutemo wasainwa ndiwe IPEC hausi weNASA ba.
Iwo vashandirwi vanenge vatadza kuendesa mari idzi kwadzinofanira kunge dzichienda kunochengetwa kana kudora remudyandigere vanozorangwa sei nemutemo iwoyu?
Munoziva mamacompanies ane mapension funds maviri. Pane yatinoti internal pension fund and external pension fund. Externally ndiyo NASA, internally ndiye mukambani imomo. Saka NASA zvinoitikawo ndezvekuti izvo kana ivo vakashaya mari vanokuchaja an interest kana ukanonoka kunza mari vanokuchaja an interest. Asi maparastatals atiri kutaura makambani ehurumende anonetsa kubhadhara ndivo vane zvikwereti zvakakura both internal pension fund neNASA. Saka beside mutemo waiswa isusu tinenge tichida kuti vaendewo futi vanogadzira mutemo weNASA kuti uve more stricter kumacompanies anononoka kubhadhara maremittance kana kuti mari dzinenge dzabhadharwa nevasevenzi. Tinenge tichida kuti vakasike kuisa mari idzodzo.
Asika kunyange hazvo vashandi vanga vachiendesa mari kumatura epension kunana NASA uku vazoenda pamudyandigere vashandiwo vari kuramba vachingonhonga svosve nemuromo vashoko chii chiri kuzoita kuti kana dai mari dzavo dzaendeswa vashandi varambe vachingotambura?
Zvechiwando zvinoitika ende inini kuona kwandinoita ndikwekutiko type yepension yatakaitirwa nehurumende apa handisi kuda kutiko nditi nehurumende chete no kana nesuwo takanga tirimo savasevenzi haisi pensheni yakafanana nedzimwe dzina mazita mapensheni waya ndingataura anenge mairi kana kuti matatu asi ndomba dai nguva yandibvumira mumusi mukandibvunza togona kutaura ematypes acho saka yenasa kwatiri vamwe haina unyatsonaka inopa mari shoma asiwo kunasa kuona kwatinoita ndikwekutiko chinoitisa kuti vatipewo mari shoma kana kuti zvinoitika kunasa ndezvekuti makore akawanda imimi vestudio 7 tinositaura nemi nemari dzinenge dzatorwa nevanoseenza ikoko nevamwe vanobva kuhurumende vachiita zvavanoda saka corruption kunasa ndiyo inotishupa
Munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandi gerere Association of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheRentals nhasi masikati chaita chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibiku Super Cup emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Yerentals yaruva Manika Diamonds 2-1 National Sports Stadium ndokuita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano aya mwaka uno. Zvibodzwa zvabva kuna Colin Mujuru na Brighton Majarira zvapa kukunda uku uye zvekupinza Yerentals musemifinal yayo yekutanga kubvira makundano aya avambwa. Murairidzi wavo kumbira mutu wekuziva anoti pavasvika apa hapasina kudzokera shure asi kutora mukombe uyu. Asi mitambo yakawanda makwikwi aya iriko mangwana kusanganisira hondo pakati pevararidzi Norman Mapeza weFC Platinum na Tondera Indiraya weDynamos. Varairidzi ava vada kuratidzana masimba kuti mukuru ndiani mushure mekuita mangange 0-0 mumitambo miviri yavasangana mwaka uno. Asi nyori wemutambo wenhabvu Admire Muimeke anoti pamitambo yemukombe sewamangwana uyu Mapeza haroveke zvekutamba.
Mutambo wakaoma mutambo unogona kungoenda rimwe divi asi kana tichida kuisa form into perspective I just feel kuti FC Platinum inokunda chikwata cheDimbare. Ndinoona Nomara achikwanisa kunge achirova njira pamutambo iwoyo.
Asi chamu musanhu oyo akaita mukurumbira achitambira Dimbare anoti Dynamos yaumba chikwata chakasimba chine mukana mukoro wekukunda mumutambo uyu.
The players are there and they got talent as well, so very, very talented crop of players. So I think we got massive chance.
Mangwana zvekare Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlue Chiefs muBabafield Stadium. Mongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti matambiro ari kuita Highlanders kubvira Baltimore Brito atora basa reurayiridzi ari kutyisa.
Zvauya murayiridzi wavo Brito kana tiri kukanganisa matambiro enhabvu achinja kuHighlanders. Vaakudzokera pachidanho chekare chaitarisirwa kunzi pazvikwata zvina zvikuru zvemuZimbabwe Highlanders haweishaya. Mukatarisawo pari zvino ndopavari ipapa. Saka zvinova zvichava zvinhu zvakatiomei izvi zvazvo for Bulawayo Chiefs kuti ikwanise kuita mashura.
Makundano mamwe chetewo Chicken Inn iri murwendo kuenda kuVengere Stadium kwaRusape kunosangana neBlack Rhinos. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana panguva iyo Rhinos iri kupisa Chicken Inn yakatonhora asi mumitambo yemukombe izvi hazvitariswe. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga weT20 World Cup Qualifier iyo ine zvikwata zvisere muUnited Arab Emirates. Zimbabwe iri kubvura musangano nePapua New Guinea mumutambo uyu iri kutarisirwa kukunda isati yasangana neThailand neUnited Arab Emirates pamitambo yeGroup B. Gungano refu.
Tinotenda Kariati anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe $6,000. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ucele umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukuthi esule izijeziso athi zedeswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla sihamba leqembu leDubute Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulezigebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu. Kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga leCBZ kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale emalanga adlulileyo eCBZ eku-5 Street liyana. Sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile kobulawayo. Ongaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqelwa South Africa labo kuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo ubudlova sebebuyile edolobheni lakobulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumawo siyantengantenga iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke uzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzela ukuthi lawo amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile kukhanyela ukuthi amapholisa agcwala athi chithisaka indawo yonke. Kodwa uzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhalanga ukuthi abalazimota baye bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngathi ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakala namhlanje uzafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala ama-helicopter phezulu esememezela sesitsho ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababa. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe sesikuzwile ukuthi hayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebe ngabe seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kade kumele basanjani kade kumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
Idolobho kumbe sithi ilizwe liyabe seliphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kazigcele emabhanga kubheka lezi ndlini kwabe balokhu ithina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze. Lezi zigebenga kazicela nhloni sezifika emini. ngene kusuku lokuqaza sizokutuma masela gela ngamathumbe ngama 1 kusuku sebeqoqoda abantu bafuna ukungena ngama 9 ngama 10 kusuku sanda njunguru ngakho ke ikusasa ledolobha ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden izolo, ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe ngeleMelika ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa lakwamanye amazwe angomakhelwane okuyinto uRamaphosa athi isithwalise lawo mazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe eseWhite House khonapha eWashington DC. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo ukuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi baseSouth Africa, ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi be-ZANU-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe. Okulihluphe eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi, i-corruption lokuswelakala kolwazi, i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe. Okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi ubitshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption, ama-sanctions odlame, lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe. Okumele bakhuphe ama-sanctions, uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe. Yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke.
Yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athe hlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko kumbe nje khona ukumtshayela ucingo. Amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo. Akwenzakali khonoko?
Kukhanya kakwenzakali ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe. Kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi, udlame, lobugwelegwele lobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho. Yikho kwenza i-governance yeZimbabwe, ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege, njalo lo mkhonomi ukusuwela phansi, lobusela obukhona kunkokheli zakuleya. Njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye kwenkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyisimarket ngaphansi kwelanga. Konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle.
Ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa?
Ngiphonguba lethemba lokuthi i-American establishment is well advised, bayalazi iqiniso bale embassy eZimbabwe, bale intelligence yabo, bale information yabo, bayakwazi okuliqiniso, bayakwazi okungamanga.
UDokotela Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe izinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCC, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Umongameli wakhe ke Nelson Chamisa bebuyile, yena mbala ukubana ebonga abantu beChipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election. Kunzima, abantu bencitshwa ukudla, bencitshwa inhlanyelo, beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa, kodwa bathi hayi thina sasitshiya sitsheliwe ke ukubana fanele simeke eZimbabwe ukubana kube lenguquko njengabantu ke beManicaland. So siyababonga kakhulu, sibuyeke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kwalolethu kuthiwa yiNew Zimbabwe Blueprint, esikhangela khona ukubana umkonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani, sizayenza njani indaba zomsebenzi, indaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ngakolunye uhlangothi, umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla, lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Charles Kaneta. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni, uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi izulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asetshile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikotshozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila wegarajemba.
So lo hlupho sibili wokuthi ngayo inkosi iyaphathisa hayi line masinya kungakabi kubi kakhulu sibili, hayi ungakhangela layo isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili, uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengani afuna ukuthi amadamu asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilibo eGwanda North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili, akusela manzi semuthina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Agebhe sibili amanzi okuthi nxa isikhathi nalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho zinike amanzi. Yiwumsebenzi wenkomo nalo ukuthi inkomo zonalezi zisebenze izinto ezinjengazonalezi.
Usenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala waleli dolobho kulandela ukuhuda kwabahlali we-Space Corp ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Siyixoxele umnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka eliphunga elikhulu kakhulu, amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomityini ehlebe emhlophe singazi ukubana imbangela kwakuyini. Kuda nokukhulu kakhulu ngoba i-council nomunicipala kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziva uthi umasipala segese itanka elibangela ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda usanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe.
Sibonge ijahe elidala u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councilor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomitii yebona ngezempila kahle ukuli councilini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up esilalo spring cleaning esilayo kobulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sasesibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli as councillors, lo mayor, lo ngathi lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincedisana, silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olider that particular committee, health, housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi kungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhangelane kakhulu lalaba abathengisayo awumele abasithengisayo ulayibe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Uma ngingalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo, amavenda, abantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto okumele ukuthi azenze engumuntu oyi-one ziningi kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa ku-business ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo, yekulama challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abo abangobobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo. Ama-challenges abalawo anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapho abathengisela khona izambuzi lancwa zikhona. But i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge-council yakobulawayo kumbe ikomiti ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle, ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhanyelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhanyelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezigaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngeyePhumula, eyinye ngeyeRichmond, eyinye ngeyeNkulumane, eyinye ngeyeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo yiCowdrey Park elalona lelo uhlelo. So siyakuthaza ukuthi omama abazithweleyo abekakhulu abakusona lesi sigaba bephangise beyebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakutsho ukuthi usizo usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic, i-local clinic yakhe. Ngiyabonga.
Lowo ngukhansela Sinikiwe Mutanda kaWard 10 eNtubane kobulawayo njalo ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulikhasini. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali chona njani izulwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esehlala kwele South Africa. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo onjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapha kwele South Africa azengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhla ka-5 kusiya ku-7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ikuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihambe. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo ukuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima. So labo bagcina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalile. So ke ngamafitshane bakhona bahamba.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule. Yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiwe kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama-court. Even ale operation Dudula ibingathi layo ifuna ukuthi iyefaka amalawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelokhuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi bayebesala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathole
ukuthola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants labantu abalamaphepha uhulumeni afuna kuba robha abancithe sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, siphemba liyaphila. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebusixoxa naye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libenge lakuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChipuku Super Cup ngemva kokunqoba iManika Diamonds nge 2-1. Kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamo izanqikilana leFC Platinum kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs. Ichikenini izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigcibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlaladelalo elitsha elesishiyangalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Nangu umkholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungulwa ngo-2008 laqala ukurecorda professionally ngo-2014.
Abangathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke, like ngibalisa kubo iTunes or Spotify na zonke indawo as ama online stores, you can buy them lapho. Kule album entsha umzalo entsha la esikhiphe manje ikhona. Mawufuna nemininingwane egcwele ungathintana nathi kunombolo mawu outside South Africa, njengoba si based South Africa uyathi 0027 7260 4 6784. Ngizophinda njalo 0027 7260 4 6784.
Abalandeli ke ubatshela wapha manje?
Ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele la ngendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo nyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela siqhubeke njalo ngokusupport umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale.
Sengiphila kamuhle umhlaba basomadla mina.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka.